Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei nomi soro ye na uzedu za nasi chitatu kukazi 8/2017. Pastor Ivan Mawarireve hashtag this flag vano visiswa mazana matatu emadora semari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Mutungamiri we MDCT vamoge nchangirai vosangana nevatsigiri vavo ku Midlands. Makakatanwa mubato reZimbabwe People First, amai mujuru vachiti vadzinga vamwe vavakadzingwa navo muzano PF ukuwo vano ava vachiti vadzinga amai mujuru mubato iri. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika mumapato anopikisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira pa Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.